nyaedze upfumi, mabatro e upfumi, ahusi mutambo wenhabvu. Wekuti vamwe vabana bhora vamwewomhanya voedza kugohweswa, number 2 odefender oribana kumberi. Handizvoba zvinoitwa mabatiro enyaya dzeupfumi. Mabatiro ari kuitwa nyaya dzeupfumi navamangundla nereserve bank kurotomoka. Haungomuka uchingoti nhasi exchange rate yaya fixed yapa 125, mangwana woti aiwa haisisiri controlled, mangwana yapa 1:1 bond note ne US dollar gejge gejge, mangwana zvawo wapa 1.25, mangwana tabvisa tadzorera Zimbabwe dollar.
Izvi zvinorevei takatarisa mabasa ehurumende vabiti?
Hurumende iyi yapererwa. Kana ari mutulingube munhu ari kushopera hazvisenze. Takagara takataura isu kare kare kuti havaikwanisa pakudzorera Zimbabwe dollars.
Ko sei muchidaro?
Nokuti maconditions eZimbabwe dollar anga asipo. Hatina baconfidence, hakuna munhu anotrusta Emmerson Mnangagwa. So zvatinogaro taura, you can rig an election but you can't rig the economy. Chechipiri, hatina productivity, makambani akavharwa uko, makambani akurumera huswa. So pasina productivity hamuna economy inosustaina nekubheka currency yenyu. Chechitatu, hatina maexports ba. Currency at the end of the day, hukama, it's a relationship between my exports enyu ne ma imports enyu. Kana muri nyika yakafana neZimbabwe, which is a large supermarket in South Africa, ma exports edu ari 1:4. So in other words, 4 dollar rega rega rapinda muZimbabwe rire ma exports, 4 dollars iri kuenda kunze sema imports atiri kutenga kunyanyanya peturu ne diesel kunyanyanya magetsi. So we are net importer. Saka pakadaro ipapo mukaintroduce currency yenyu, currency rinodona.